Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarairidzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuChipinge nekuChiredzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103, zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevasere 28 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mana ane makumi maviri nevaviri 422. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana mapfumbamwe nevatatu 93 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvitatu nezviviri zvine vana 32,004. Vapora munyika vachiita zviuru zviviri nezvitatu zvine mazana mana ane gumi nevatatu 23,413. Hurumende inoti pane mashoko enhema ari kutenderera kuti zvikoro zvichavhurwa musi wa15 kukadzi, kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vamanikidzwe kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti mashoko ari kufambiswa aya ndeemanyepo. Mashoko aya ari kuuya mushure mekunge mapurisa amboyambira vanhu kuti vasatenderedze mashoko enhema. Nhomba yeCOVID-19 yakatotanga kubayiwa kunyika dzakaita seAmerica neBritain uye haisi kumanikidzwa vanhu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti nhomba iyi inokwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyaya yevanhu vari kuti nhomba iyi iri kumanikidzwa iri kushorwa zvikuru nevana mazvikokota, ichinzi ichatopa kuti vakawanda vatye kubayiwa vozoguma vorasikirwa neupenyu, uye chirwere ichi chichizoguma chotonetsa kurapa zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe pamire bazi ravo.
Bazi redzidzo yeprimary nesecondary rasvika pakuziva kuti gwaro renhema rinoti hurumende ichavhura zvikoro musi wa15 kukadzi 2021 kuitira kuti vabaye jekiseni rekudzivirira COVID-19 pavadzidzi nevarairidzi riri kutenderera pamhepo.
Saka shoko renyu kuvabereki vana vechikoro naivo varairidzi nderekuti kudii?
Bazi redzidzo yeprimary nesecondary rinotora mukana uno kurayira varairidzi varo vanokosheswa, vabereki, vachengeti, vadzidzisi nevamwe vanobatana navo kuti vasateerera gwaro renhema iri.
Ko izo zvikoro zviri kutarisirwa kuti zvinovhurwa riini vandoro?
Karenda yechikoro ya 2021 yezvikoro zvese zveprimary nesekondari ichaziviswa munguva inotevera. Nekudaro, zvikoro zvinoramba zvakavharwa kudzamara chiziviso chepamusoro chehurumende chaitwa.
Panovhurwa izvo zvikoro izvi zvamati hapana nguva yati yatarwa, munenge muchitarisirawo kuti vadzidzi naivo vadzidzisi vaite sei kuedza kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichochi checoronavirus?
Bazi rinosimbisa kupfeka mamaski, kusimbisa kudzivirira kutapurira kweCOVID-19 munzvimbo dzese dzezvikoro, sezvo gadziriro dzichienderera mberi nekuvhurwa kwakachengetedzeka kwezvikoro.
Vamwe vari kutioka vandoro nekuda kwechirwere ichochi chanyanyopararira zvinogona kupedzisira zvakukanganisa dzidzo yemunyika. Sezvatiri kuonawo zviri kuitika kune dzimwe nyika yopedzisira yava yepasi pasi.
Bazi rinoramba rakazvipira mukupa dzidzo yemhando yepamusoro kune vanhu vemuZimbabwe vese, uye zviziviso zvichaburitswa nenzira dzakakodzera.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Inodarika mazana mashanu inonzi yakaparudzwa nemvura yakawanda yakanaya kubva nechishanu chapfuura kusvika nemuvhuro svondo rino mumatunhu eChipinge neChiredzi. Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vanoti mudunhu reChipinge misha yakaparadzwa munzvimbo dzinosanganisira Checheche neMahenye, uye zvikoro zvakawanda zvinosanganisira Mount Selinda, Green Valley neMapungwana zvakatorwa matenga nemhepo yakanga yakabatana nemvura iyi. KuChiredzi misha iri Nyangambe muWadi 23 inonzi yakakanganiswawo nemvura yakanaya zvakanyanya iyi. Ngatinzwei vamaDuku vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Echokwadi, tikati nharaunda dzidzo dziri kunyanya kuChipinge vawadi vazhinji. Mvura yanga ichinaya yakatanga musi wechishanu vhiki reyatapedza iyi ichienderana nemafashanu ane chekuita necyclone Eloise. Takamboita zvonando mafashanu anga ari ecyclone Shalane kutanda kwegore. Ndo kunaya kwanga kuchiita mvura yanga ichipane divi rekuMozambique. Mvura yanga ichinaya ine dutu. Payanga ichinaya mvura zhinji yanga isingachasingi pasi nekuti yanga yanaya nguva zhinji ayanga yakuerera.
Zvii zvakaparadzwa nemvura iyi vamaDuku?
Dzimwe nharaunda dzedu dzemuChipinge dziri kunanangaoi nzvimbo zhinji kuenda nematoilets akanyura basa toti mablack toilets, then zvikoro zvakati kuti zvaibva matenga emaclassrooms zvakafanirwa naMount Selinda, Green Valley nekwana Mapungwana, then migwagwa tinoshandisa kufamba yanga ichiblokawo nemiti dzaidonha murod. Nzizi zhinji dzinoendesa mvura kunana Save dzanga dzazara zvekuti tiri vanhu vakatoshayika vakatamika vakafane kuda kukrosa nzizi idzi. Sando situation yatinayo kuno kuChipinge, asi Chipinge nechimanimani dzakanyanya kuafektwa nedambudziko dzavanga zvaro.
Saka vanhu vari kukanganisirwa misha ava vari kubviswa here mumisha yavo? Nokuti tiri kuona kune mamwe matunhu vanhu vari kubviswa vachinogariswa kune dzimwe nzvimbo dzakasununguka.
Tinangoti pakatanga kuuya mashashanu ecyclone Shalane kuChipinge takawana wadi regaragaranga rine nzvimbo mbiri, then ndozvanga zvichanzwa kuChimanimani. KuChimanimani vakatomboendesa vanhu kumaevacuation center ivavo. KuChipinge vanhu vakazoenda kumaevacuation center mvura payanga yakuramba ichiwanza nekuti pakauya cyclone Shalane haina kuzonyanya kuwanda. Saka vamwe vakava kuti haiwa hatiende kusvikira mvura yacho yauya. Saka nzvimbo dzemaevacuation centers dziriko ende kutori nevamwe vanhu variko. Hurumende yakazotaura kusvika zuro vatiti vachabatsira veruzhinji vakawirwa nematambudziko edzimba dzakabva matenga kana zvimbuzi zvakanyura. Saka pari izvozvo zvatiri kuedza kuitawo kuti titore humbo hwevanhu vakati kuti vakawirwa nedambudziko irori. Ndingangoti sekutaura kwandiri kuita nemi dane vanhu vakawanda vari kunyoresa mazita tichitorova picha dzimwe nzvimbo dzanga dzinosa pambiki nenyaya yekuti dzakavharwa marodhi adzo kana kuti vatinoshanda navo vanga vane mafoni anga apera moto nekuti magezi kune nzvimbo dzakati kuti anga aenda.
Saka munofunga kuti imhuri dzingasvika uwandu hwakadii dzakakanganisirwa misha nemafashamai?
Chekutanga ngatara nenyaya yemarufu patakatanga taifunga nezvinhu azvisvike kwakadaro. Tine vanhu vatatu vakashaya zvekunyura murwizi ndiyo namba 1. Namba 2 dzimba dzakanyura chaiti vachiiswa nemakanselas kana maMPs vachiisana naye kumatraditional leaders. Kuchipinge pane marekodzi atitori nawo pano ndichitaura nemi. Tine misha dzinosvika kuma 400 dzakadonha kana angave matoilets kana dzimba dzakabhadinga. Ndozi tiri kuona muchipinge muno asi ishitori mastatisa yakashona kuya ari kuramba achiuya kuchimanimani akawandisa sandaapirwa mastatisa asi anopfuura tiri kuchipinge 300 anotopfuura kusvika kuma 500 saka tingatichidambudziko rakanyanya rakatoitika.
Avo vange vari mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunhare kuchipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo yePolitibro mubato reZANU-PF vaJoram Gumbo vanoti nhasi chitatu kuHeroes Acre magamba matatu acharadzikwa asi kuchangobvumidzwa vanhu vashoma panenge pachiradzikwa magamba aya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanotarisirwa kutungamira pakuradzikwa kwemakurukota avo matatu aya anoti vaimbove yegurukota reZimbabwe raiona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigi Matiza nevaimbova mukuru weMajeri vaparadzai Zimondi. Makurukota matatu aya akashaya zvondarapera mushure mokurwara nechirwere cheCOVID-19. Vagumbo vaudza Standard Kilde Mhlanga weStudio 7 kuti vakuru muhurumende vashoma nehama dzevafishomanana vachabvumidzwa kusvika paHeroes Acre panenge pachichengetwa magamba aya.
Makomredzi aya matatu ari kuchengetwa Usiso Moyo na Dr. Matiza na Retired General Zimondi gadziriro dzavo dzese dzaiitwa dare repolitibiro. Parakabvunzwa mumwe nomumwe hapana akakahadzika kuti esa aya magamba enyika saka vakapiwa ruremekedzo irworwo pashure nhengo dzepolitibiro dzeZANU-PF dzabvunzwa dzikapavo zvavanoziva pamusoro pavo tichibvumidzana tese kuti magamba enyika hapana imwe hurukuro yatingataura pamusoro pezvavakaita mukuita kuti tisvike patiri senyika yeZimbabwe pazuva ranhasi. Saka gadziriro dziripo ndedzokuti mangwana vashomashoma vachabva kumhuri dzavo ndo vachange varipo paNational Heroes Acre kuti tivape ruremekedzo kwokupedzisira sei. Matiza munhu wandaishanda naye kubvira ndichiri Minister of Transport ndo vakatibatsira pakuita zvokudhirowa zvana Victoria Falls Airport zvana Harare International Airport yava kunzi RG Mugabe International Airport nezvimwe zvakasiyana siyana. NavaZimondi takashanda navo zvikurusa vachiita mabasa akasiyana siyana okuda kubatsira nokukurudzira zvakaitikara kumaprisons zvinoda kuunza namaopen prisons kurivira madzimai. Saka magamba vatinoremekedza kuti papera zvokurwa zvokuti vakaenda kuhondo kuti varwe vaya vaite basa rokurira nyika vese vari vatatu vakadaro vapinda zvemuromo vakaita mamwe mabasa makuru okuona kuti upenyu hwavanhu hunde pahunenge huri pazuva ranhasi vanenge vachichengetedzwa havo navashoma vanenge varipo takamirira nyika yese kuti endai henyumuruka nokuti tese hatikwanisi kuti tisvike pamarinda nokuda kwechigwere chiripo ichi.
Avo vange vari nhengo yePolitibro mubato reZANU-PF vaJoram Gumbo vari parunhare kuHarare naStandard Kilde Mhlanga weStudio 7. Da Bare resinete remu America nezuro raka votari chibvuma kuti vanhu vatatu vakatumwa nava Joe Biden vave makurukota muhurumende yavo. Va Lloyd Austin vachave munhu wechitema wekutanga kutungamira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary. Amai Janet Yellen vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi rinoona nezvemari kana kuti Treasury Secretary. Uye amai Avril Haines vachave munhukadzi wekutanga kutungamirira bazi reNational Intelligence. Muzvinafundo masocha vanoti vaBiden vakasarudza nyanzvi dzekuvabatsira mubasa guru ravatangidza iri.
Pakaita vatatu parizvino veDefense va Lloyd Austin vakakonfirmwa zuva rimwe chetero neve state vatingatisu veforeign affairs va Tony Blinken, zvose nevamwe vazokonfirmawo vhiki inoyi vetreasury vokumaruku va Janet Yellen. Tichitarisa vamakurukota iwavo, vanhu vanenge vane unyanzvi hwemabasa vanzi vaite kunyanya va Lloyd Austin ndiye mutemo wokutanga kuti akwanise kuva mukuru mukuru kana minister wedefense kuti noruzivo rwavo munhu wakanga ari musoja kwaupenyu hwake hwose. Saka tizoteverwa navetreasury mudzimai wetreasury amai Yellen avo mune ndiye mudzimai wokutanga kuti akwanise kuva gurukota rinozoona nezvemari, asi havana kusarudzirwa nokuti ndovokutanga kuita mabasa iwaya kana kuti vaBiden pane zvavanoda kuratidza kuvanhu, kunyanya sekuti vanhu vasarudzwa zvichienderana nedzidzo dzavo, experience yavo nemaskills avo. Saka vanhu vanouteswe hwebasa iroriri vakamboita zvakarerekera ikoko. Ende zvekare vaBiden vane meseji yavari kuda kutaura kuAmerica nepasi rose kuti mukuumbwa kwehurumende kuzotonga nyika hakufaniri kunge kuchitariswa kuti uri werudzi rwupi, uri mukadzi here. Ndosaka vatorawo nyanzvi yechitema isati yambotonga. Tikatarisa futi vaTony Blinken avo sekretari vestate ndiwo chiso cheAmerica pasi rose, munhu wedepartment of state unenge achiike zvino unenge vaachishanda navaTrump. Saka vaBiden vari kuumba hurumende yavo zvisina kupokana. Ndosaka vachinge vakasira kukonfemwa kunoitwa kuno kuAmerica, handiko kungoti purezidendi unongoti iwe uya utonge neni. Aiwa,
vaBiden sokuona kwenyu vakanangana nezvinhu zvipi mazuva ano ekutangaya?
VaBiden vakanangana nezvakawanda zvakaoma muAmerica muno muchishomera pasi rose, kunyaya COVID-19 coronavirus iri kuuraya mazana namazana pazuva rega rega muAmerica. Vanenge varoda kuumba hurumende yavo nokukasira, hurumende yavo inenge ine nyanzvi dzinoshandira pamwe kuti dambudziko recorona iri virus rikwanise kupera nevaccine zvichizokwanisa kusumudza ufumi hwenyika. Vanenge vakanangana zvekare nokuti vape vanhu veAmerica mari yestimulus yei yokusapota vanhu vomuAmerica kuti vakwanise kunotenga pamwe chete nemataxi zvekare pamavhiki kana mwedzi iri kutevera iyi. Saka zvinhu zvavakanangana nazvo, kana vakakwanisa kupedza dambudziko recoronavirus, vakakwanisa kupedza dambudziko rokuza mabasa kuri kuitika pavanopa vanhu varaenda kumabasa, then vanoenda kunotenga, then mabasa anobva akriyetiwa vanhu votadza kufa. Ndo zvavakanyatsokunangana nazvo izvozvo. Ndosaka vachitaura kuti pari zvino nekufa kuri kuita vanhu necoronavirus tiri muhondo, nokuti coronavirus iri kuuraya vanhu vakadarika hondo ipi zvayo yatiari kuvapa si rino.
Kuna zvakambodzikwa navaTrump vari kuzvibvisa vachidini vachidini, zvinhu zvavakatarisana nazvo zvavari kuda kuchinja hazvingavawandiri here vakazvitadza kuzviita?
Handioni sekuti zvingavawandira. Tichitarisa vanhu vavadoma kuti ndo vavanoshanda navo, vanenge vachivabatsira, vanhu vanoruzivo, vanhu vanotova nerespect yokumapato ese amadhemokrasi namarepublican. Zvekare mitemo yacho iyeye yavanoda kurivhesa mitemo inotoita kuti vakwanise kushanda zvakanaka vachibetserwawo nedzimwe nyika zvakafanana nokudzokera mubatanidzwa weWorld Health Organization vachida kunge vachikwanisa kuti vapedze coronavirus, chirwere chapambira pasi rose. saka vanoda kudzokera mubatanidzwa weWorld Health Organization nokuti coronavirus ikapera muno muAmerica ikange yasara iri kune dzimwe nyika nokufambirana kunoita vanhu inongodzokazve muAmerica saka ndiwese kuti zvinhu zvakavawandira se vari kutoita zvinhu nenzira yekuti zvivanyoruviri vaakusevenzawo nedzimwe nyika takiti saka ndivo pavari kuda kuti vaumbe hurumende yavo inoshanda nepasi rose ivi noufumi hweamerica hahungamuki ufumi hweamerica kana kune dzimwe nyika kuchisiyiwa necoronavirus saka vari kudzokera mibatanidzo yakasiyana siyana yeclimate change vari kudzokera imomo nokuti idambudziko rinobata pasi rose kuti ikonomi yeamerica imuke hunge nyika dzose dzakatenderedza nedziri kumhiri kubva kungwa dziri kure nedzepadhuze vanhu vaino utano kwavo saka handifungi kuti zvinhu zvingavawandira
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kushanda usiku nesikati vasina kana mapPEs vachisevha vanhu aniki mangwana wotaura zvakadaro mashoko ekuti madokta vari kuuraya vakuru vakuru vehurumende chingaite chokwadi ichocho chokwadi vaniki mangwana ka ngavaite munhu kwaye anomiririra vanhu itori mhosva yavakapara iyoyo this is criminal offense and of which vanofanira kuti vasungwe nemashoko avakataura maniki mangwana vanofanira zvakare kuti varesaine varegedze basa pamusoro pemashoko avakataura ivava tarirai Hope Chimono akangonzi akanyora pamusoro pekuti mwana akarohwa nemapurisa akafa izvinezvi ari muchitorongo asi iwo vaniki mangwana anotaura mashoko ekuti madhokta ari kuuraya vakuru vakuru vehurumende ende zvisho vakuru vakuru vehurumende vacho vakafa saka sei vari kunze vaniki mangwana ngavafanira kutobatwa vaburitse umboo wezvavakataura madhokta ari kushanda asingapuhwe mari vachitungamira kudzivirira chirwere checovid vasingapiwa zvemapPEs zvokuzvichengetedza asi munhu mukuru akaita saamangwana ndiye anotaura mashoko akadaro aiwa tinoti isusu ngavasungwe ngavaregedze basa kubva nhasi ngavamire kuva mutauro wehurumende nekuti hurumende inoziva vaitarisire kutsuka zvinhu zvakadai vakrieta ukama hwakaipa pakati pemadhokta nevakuru vakuru havachina chivimbo izvozvo nemadhokta kana iwo madhokta hasina chivimbo nevanhu vakuru zvichafamba sei izvozvo chokwadi vaniki mangwana ngavaregedze basa kubva izvozvi ndatenda hangu
ini hangu ndichida kungotaura zvishoma pamusoro peurwere hwekorona asi ndichitarisa hangu ndichitaura ndakanangana nesaidhi rehurumende tinoona kuti maefforts ari kuiswa nehurumende against fighting this disease madikidiki chaizvo chaizvo nekuti ngatitarisei for examples panguva yaiitwa macampaigns almost everyone akakwanisa kusiyiwa ane t-shirt ane kepesi ane zambia yemusangano and everything zvese zvaiitiwa pachena vanhu vachipiwa pachena but now nekuti kwauya covid hapana even mask iri kwanisa kupiwa munhu nehurumende masanitizer acho ekuti vanhu vakwanise kudetsereka nezvinenge zvichida kuitiwa pane vabatwa vacho ne kuti utachiona hwacho hwecovid husaramba huchienderera mberi hapana zviri kuita saka hatizi kuti mafunds ehurumende anongoallocatewa kuti abetserero pane zvekukambena here kana kuti zvekuchengetedza upenyu hwevanhu ndo zvishoma zvatangotiwo kana pane vanogona kubetsera nekunzwa nekuona kuti zvinofambiswa sei votibetserawo because kwatinenge hati hapana kana hurumende yedu isingagoni kuchengetedza upenyu hwedu isingaoni upenyu hwedu sehwakakosha
kwazivai vashamarari vestudio 7 ndanguzita ndinoitwa mazana ndiri pano papretoria pandandida hangu kuti musiwo meseji yangu kuna vaniki mangwana kuti vanotaura mashoko anorwadza zvikuru pamusaka pana namukoti nemadhokotera vanoita basa rakaoma usiku namasikati votaura havo kuti hanzi ndo vanokonzeresa kufa kwevakuru vehurumende mashoko avaniki mangwana akashata zvikuru pasi nawo atenda hangu
vanhu vanomboekudii vanhu vachangotaura kusvika mweyavo yamira nokuti vana vamboregi kutaura. Ivo vana chiwenga nachembomadhi kana vasingagwari ngavabude zvo. Vataure kuti hatigwari, hatipi minyoka negaviyo iripo isu. Kutaura hakudhaki, tinongotaura, hatimborege. There is no smoke without fire. Ukadova vanhu votaura pane makunga kunga anenge aitika. Ivo vanohleika vasina COVID yacho. Ngavarege vanhu vataure. Vanhu vakataura kana vasina COVID hazvire kuti vo vangaita COVID. Kutaura kwevanhu hakusiko kunovapa COVID, asi kuti toita doha zviripo. Regai vanhu vataure kutsvaka kuvhundudzira vanhuko. Hatipohwi kuvhundudzigwa, taneta isu. Tohlei kunoona isu takasasikwa kare. Zvevanhu vezano hatinombozvitevedzeri.
Adi maadi vestibio 7 apo ari kutaura ndemunyaradzidzi vatedi yaza ari mukauting province maende nemumakwanya umu. Korona yapakaipa pakaipa kuzimbabwe kuwana vaitembeve kuti ende ndotenda mapresident menyika kuti akavhara manyika dzavo akavhara bcause vasingadi kugadzira zvipatara vasingadi kuhurisa madokta nemanesi inekutenga mishonga muzvipatara vaitembeveti vanorapwa kuzi vangwachirapwa muno vanhu vaya ngavagadzise mavara kunyika yavo amboni munhu ari kubhuchena yekona aumana va ngaite serious amezano
izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12 4650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Matavire nekambo kake tanga wandida love first sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nevatatu 1103. Hurumende inoti hachisi chokwadi kuti vadzidzi nevarairidzi vachamanikidzwa kubayiwa nhomba yecovid-19. Mvura inoparadza misha inodarika mazana mashanu kuchipinge nekuchiredzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.